Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 11/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nekuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti miguta ine vanhu vanotambura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo yevanhu vane zvikwereti kukanzuru.
Vavariro yedu yeZimbabwe ndeyekutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika. Tiite mari totiwandutse upfumi, tiwandutse mabasa, asi ndopatinoita hobho nemadhokumenti.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi muZimbabwe.
Apa paitaridzwana mazimba, hatina kuputsa dura, takanocheka inonzi iyo kii yaakaisa iye yekuti koya yakwete union kii.
Vachinotimba voramba nyaya yekuti vari kuita rusarura pakupa vanhu chikafu kubwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi isichouya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeswa kwemidziyo yevagari vane zvikwereti kukanzuro. Kanzuro inoti vagari, mapazi ehurumende nemakambani vane zvikwereti zvinodarika mamiriyoni mazana matanhatu kukanzuro. Izvi kanzuro inoti zvapa kuti itadze kuita mabasa ayo akaita sekuwanisa vanhu mvura, kugadzira migwagwa nezvimwe. Asi mushure mekupiwa gwaro renyunyuto nevagari vari kutengeserwa midziyo, vaManyenyeni vanonzi vati kutorera vagari midziyo kwange kuchiitwa nekambani yeWorld Cash Debt Collectors kumbomira. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano revagari reCombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe mwoyo.
Nyaya yanga yatanga tiri mushishi nayo kubva gore rapera. Tizama kuti tizivise makanzuras vedu, tizivise even meya vedu nevashandi vekanzuro kuti haisiyo nzira yakanaka yavanofanira kunge vachishandisa pakukolekta zvikwereti. Hongu zvikwereti tinazvo, hatina kuramba kubhadhara, asi nemaomero akaita mamiriro eupfumi munyika vanhu vanongobhadharawo pashoma pashoma, vanenge vakwanisa kwete kuzotumirana vanhu vanoya vachitora midziyo munenge mushandisa uye inoitawo kuti murarame zvakanaka mumaguta. Handingangoti idambudziko dzatanga tinaro kwenguva yakareba kubva gore rapera, kubva pakanzi vanhu havaite basa rokuronda zvipereti zvatinazvo kuguta reHarare.
Vanhu vanga vachirasikirwa nemidziyo yakaita sei apa?
Vanhu vanga vachitorerwa midziyo yemumba, midziyo inosanganisira mafridge, midziyo yekubikisa, midziyo inongoshandisiwa pamba yakaita semawardrobes, mafridge anambotaura, furniture inoshandisiwa pamba.
Saka pane zvakatotengeswa here?
Kutaura kwatiri kuita kuno kuvagari vakawanda vane zvinhu zvavo zvakatotengeswa, asi hapana kutobudawo mari yakatowanda yekuti inganzi ingabhadhara zvikwereti zvavanga vanazvo. Zvinhu zvatengeswa asi munhu achingori nechikwereti kuguta reHarare. Saka zvinhu zvakatoitika zvatiri kutaura izvi, asi zvinhu zvokuti zvanga zvirongwa kuti zviitwe, zvinhu zvakatoitika.
Saka kanzuro yazoti kudii manje mushure mekutaura navo?
Meya veguta reHarare vaManyenyeni vanyorera vashandi vavo tsamba vachivaudza kuti vamise neworkesh pamabasa avari kuita, vamise basa ravo rokuinda kuvagari vachinokurega midziyo yavo vachitengesa. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kutambira danho ratorwa naMeya veguta reHarare nekuti idanho rinotaridza kuti vanoziva kuti muguta mune vanhu vanotambura.
Asi ko imi sevagari munoti kanzuro ingashanda sei isina mari kana vanhu vasiri kubhadhara mitero?
isusu nyai yotinogara tingoitaura hapana mugari asingadi kubhadhara ende hapana mugari ane mari asiri kubhadhara dambudziko ringouya pakuti vagari havatori nawo chouviri havana chekubata munoona maomero akaita zvinhu munyika
sachigaro wesangano rekra vasimba rashe mwoyo vari parunare muHarare Mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vanoti vachiri vakamirira kunzwa kubva kumapurisa nezvechikumbiro chavo chekuti varatidzire nezveuori hwavanoti huri kuitwa nemunyori mukuru weguta ravo vacharles muchatukwa sangano reunited chiredzi residents and ratepayers association kana kuti ukra rakaisa chikumbiro ichi musi wa15 kukadzi kumapurisa richida kuzoratidzira musi wa1 kurume kuratidzira uku kwaida kuitwa pamahofisi ekanzuru Vagari vanotiwo kanzuru iri kuita zveuori pakutenga nekushandisa midziyo mukuzeya nyaya iyi tabata vashoko
hatisi kufara zvikuru nokuti pane zvinhu zvakawanda zvikuru zviri kuitika mukanzuro imomo zvinoratidza kuti hazvisi kuita kuti zviendese kanzuro mberi kana tichitaura kuti kanzuro tinonga tichireva vagari vemuchiredzi ndopira rokutanga rinobata pamukanzuro tichibva ipapo tobva tine vashandi vekanzuro tinovasanganisa ipapo pozoti iyo management yacho management iyi inonge isinei nevanhu inoita sekuti even vakatarisa kuti havadi zvinhu zvinopuwa nevanhu vechiredzi zvavanonge vachichema kuti iye ndichakwanisa chiredzi iri zvakati 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 havatarisiri izvozvo vanongoita mazakuda zvavo havanei nevanhu kunyange vanhu vakapa zvinhu especially panyaya dziya dzekupfuura dzinyaya dzebudget vanhu vakanga vakatsikirira zvikuru vachitaura kuti tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati tinoda zvinhu zvakati asi unozoona ivo vanongoitawo kungounganidzawo vanhu havo asi zvinotaurwa nevanhu havanei nazvo
tiri kunzwawo kuti imi muri kuda kuratidzira uye makatozivisa mapurisa nezvedanho iri makapindurwa here
ya mapurisa akambodana vamwe vedu vachida kunzwa kuti zvakamira sei ikoko asi zvinongoita zvekuti vanongonzvenga nzenga unonzwa kuti mukuru wemapurisa pari zvino haapo kuti ava anokupai mhinduro yakakwana kuti zvakamira sei nokuti toda kutevedza gwara rechokwadi rinofanika kunge richiitwa kuti tisvike pakuti tipe nhunhu dzedu kunhafu dzedu kukanzu yedu pamwe chete nokuti patinosangana navo kana tikavadana vekanzu havasi kuuya saka isusu tava kuda kuti tiratidze zvinhu zvedu zvetinoda kuti tivaratidzire kuti isusu vagari vemuchiredzi hatisi kufara
mumwe mugari wekuchiredzi vamako shoko vari parunare kuchiredzi kwakare Muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi nhasi tiri kutarisa mashoko ehurumende yekuti yave kuda kuvandudza urongwa hwekuti zvive nyore kutanga mabhizimisi munyika kana kuti ease of doing business Zimbabwe ine makore akawanda ichitatarika kukwezva vemabhizimisi vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika izva pakuti upfumi huende kumawere hurumende inoti iri kuvandudza zvinhu gumi nezvitanhatu zvakanangana nemakambani mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr Gift Mugano avo vanoti hurumende iri kutodya manonoko
izvi zvakatinonoka zvingati zvakatanga tichangopinda paindependence petakapinda paindependence ndiyo petingati takatanga nyaya dzekuti toda kurerusa matangirwo emabhizinesi nemafambiro emabhizinesi ndokupa muenzaniso kana uchida kutengesa zvinhu kunze kwenyika kubvisa muzimbabwe kuendesa kungava kusouth africa kungava kueurope unoda kufila madhokumendi anosvika 10 rimwe dhokumendi racho unofanira kunotora kumazoe station rinoratidza kuti zvinhu zvokutengesa zvinhu zvakachena here zvakamira sei zvinomita mastandards here uri kubva kubhulawayo kudrivha mota uchipfuura matoget uchisangana namapurisa uchitorwa mari nemapurisa parodhi uchibhadhara matoget akawanda wasvika waenda kumazoo kuya usvika ofisa wacho haapo aenda kuHarare womirira or wodzoka ukasadzoka bheke kubhulawayo worara muhotera asi unoda kurwisa kufaita kuti unoona kunotengesa zvinhu kunze kwenyika zimbabwe pairi nhasi inotoda mari kunze kwedzimwe nyika kubudikidza nekutengesa zvinhu kunze kwenyika asi munhu ndo paanonzi anofanira kufila madhokumendi 10 and unoona zvinoitika muzimbabwe nenyaya yeuori hwawanda dhokumendi rese rese rinonga achifirwa icorruption uri kubuda mare paunozopedza kupera madocuments aya wabuda mare akawanda waakuda kunotengesa zvobva zvakaomera kuti unokombita nevamwe kunze kwenyika asi mukaenda kune dzimwe nyika vanoda madocuments 4 ekungoratidza kuti ndiwe uri kutengesa zvinhu kunze kwenyika madocuments anofanira kuwanda kana uchida kuti vanhu vasatengesa kunze kwenyika asi haingaiti nyika isingatengesi kunze kwenyika vavariro yedu yezimbabwe ndeye kutengesa zvigadziriko zvakawanda kunze kwenyika tiite mari tiwandutse upfumi tiwandutse mabasa asi ndo patinoisa hobho nemadocuments madocuments iwaya haifanira kunga tisokudhara
ko kuvhura makambani kuri nyore here
uchida kutanga business unotora mazuva akawanda anopfuura 100 uchida kuti uvhure kambani ndosaka muri kuona kuti mabhizinesi mazhinji masmall business vanonzi vari informal kunzi informal hakusi kureva kuti uri mudiki kuri kureva kuti hausi kuzivikanwa nemitemo yenyika hauna kurejistwa vanogorejistwa sei kuna kuti uvhure kambani unoda 300 dollars iri kudhura nechekutanga madocuments akawanda unofanira kuita mastage akawanda kuti ukwanise kudini kuvhura kambani saka zviri kuita kuti vanhu vari kuita masmall business vasakwanisa kuvhura mabank accounts vasakwanisa kunge vachiita business nemazvo saka chirongwa chekuparura vafambisirwa akanaka ebusiness nekuteredza mitengo inosangana nevanhu vari mubusiness chakatononoka hurumende iri kugona ipapo vakatanga zvavo 2015 muna September dani pane mabhill anosvika 13 amirira kuti aende kuparliament dambudziko racho manyitire kuti riri kuinonokera Colgate mazino echipera
ko kune dzimwe nyika vanofambisa sei zvirongwa zvakadai
kurwanda zvavanoita vanongogara muhoro woti chii chikutinisa murwanda wowirirana wobva watochinja mitemo ipapo manje muno muzimbabwe takawanza chikoro ende chikoro chiya chakutipandukira manje kuteera mitemo chifungai kuti kubva 2015 September kusvika pari zvino tine mabhills itagadzira akaapruvha necabinet aakuda kuenda kuparliament 13 saka upenyuka tikutambisa nguva mazina ari kupera tinonoka kukosha mazino necolgate saka chirongwa chekuparura chakakosha asi ngatifambe nekukurumidza nekuchimbidza kuti tikwanise kuparura chirongwa ichi nekukwanisa kubvisa zvibinga mpini zviri kukanganisa vemabhizimisi zimbabwe kutengesa zvinhu zvaivi kutengesa kunze kwenyika zviri kudhura nhau yemimwe mitemo isina zvinhu zvinobatsira nered tech kunyange inyambari corruption iri kuwanda nekuti paisa panongosa kana nemunhu pane corruption saka imwe mitemo yadao chinja ndeyekuti pashandiswa inonzi egovernment kushandisa macomputers neinternet woclear forces kushandisa system imasoftware anonge aitwa nehurumende zvinhu zvakakosha nekuti zvinorerusa macues
asi kubvira zvaparurwa chirongwa ichi muna 2015 Dr. Mugano pane zvimwewo here zvinobatika zvaonekwa zvichigadziriswa
chinobatika paground hapana pane mastage mairi pane stage yekuti patanga taparura chirongwa toita mitemo inonga yavapo mitemo iyo inofanira kuchizokomuniketwa kuvanhu kuti ichizooneka kuti vanhu vaone kurerukirwa kutaura kunoko vanhu havasati varerukirwa nekuti mitemo iyo haisati yavapo tiri kuti mabhill akaapruvha pacabinet haisati yamutemo unonzi legislated mutemo unobuda kana wapinda muparliament wadibhetwa muparliament wosainwa napuresident ndo panonga paana mutemo ndo kuti vanoshandisa mapazi ehurumende vakwanise kuinforsa kuti ukwanise uchishandiswa saka izvozvo tiri kungofamba tiri vana veisraeri vari kubva kuijipita kutaura kunoko tiri murenje hatisi tasvika kucanaan asi tiri kucanaan iyo saka tinofanira kuwanisa nhanho kuti svike mucanaan
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paunivhesity of zimbabwe Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko akakonzerwa nemafashamu emvura kuBuyera South uye nyaya yekubatsira vanhu nezvekudya nezvimwe. Mazuva apera mumiriri wenzvimbo iyi vaJoseph Chinotimba vakapomerwa mhosva yekutora chikafu nechisimba kubva kuna kanzura weMDC vachipa vatsigiri veZANU-PF asi vaChinotimba vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChinotimba tikatanga nekuvabvunza kuti zvii zvakaputswa nemvura mudunhu ravo.
Of course kwakabatwa ndine bridge hwani rakatsemuka riri kundinetsa but as I'm talking now I'm happy with the Minister of Roads Comrade Joram Gumbo. Even iwo ndiri kutenda vakandibatsira ndine vanhu vakandibatsira vana Steel Force nevamwe vakandibatsira vamwe matombo Bikita Minerals and so on kuti bridge iroro rigadzirwe nokukasika but chatinetsa ndechekuti riri kunetsa kugadzirika nokuda kwekuti mvura yacho haisi kuvara kuti titsere tiise makoram potombomira tonomira kuti mvura iite shoma saka asi hakuna kunyanya kutorwawo sezvakaita kumwe asi totenda Mwari because Mwari panenge pakutukwa mugabe manhingi Mwari anu naisa mvura. Wani wanga wakuti mkabe ndono tembolesa nae. Mwari kwa kuchina isa mani. Zati tari takuti. Come 2018. We are going to win. Hapana anu fotane dumu. Chino fotane nukuguta.
Saka zambuko iri kana kuti bridge riri papi chaezu wa chino timba.
Bridge riri pano zipua Muzeze River. Muzeze River. Panyadi. Kuboera sound. Muzeze River. That is nyazizi pararo. Dopari. And iwewe pressing. Kana hui ne mari ya kutibazira iko koko. Ongango garuko Amerika. Usi na mari ya kutibazira. Can you send your gift to us? To tenda chaezu chaezu. Nema kuma tatu mana. Kuti pressing ya ruku garuko Amerika. Sakanaka. Unza mari kunoko ya uruku. Yama hara iko koko. Tiwakite bridge.
Kupa nyeze chikafu hapa, shaka mirasi.
No, chikafu hama, wekweka, ndo sakata kutawa kuti. Mariane Yesu, we are not going to have my election in 2018, jeshi votane dumbu. Goreli nere, tino vota matumba haka kuta. And hakuna anenga ajiti, gaya hapa. Chakudiwa ipapa, who is Chinos? In the constituents of Boera South. Who is in Ningi? Then the people are going to vote because of Basaroru Kita. That's all. Dodo saka naiko.
Asi, pani mama shoko ataka mbozga oti vachinosi vazoputa dura, waka tura chikafu changa chirimo, waka njimo MDC, wachipo ZANU-PF. Inya echo kwa dire?
Zimbabwe, yesa, hakuna MP akafana na chinotimba. Hakuna MP anodiwa nevanu, weza ma MDC, weza ma ZANU-PF, weza man akafana na chinotimba. I am therefore ndinozi chinotimba wevano. Mweche chinotimba weza NPF. Asi wevano. Wevano. Meaning weza MDC is NPF. Indu diri ini diri MP wevano. If you ask my MDC constituent mangu. Vanota chinaka na MP akafana na chinotimba since independent. Saka that one is a liar. Muna anozi nyepera hake. Akaona kuti akundwa zvaida kita. That gentleman, the candidate of that ward 33, ndakamupa chikafu. Ndoda kuti upewa, ndakamupa chikafu musi weMonday. Ndobva ndamufonera foni kuti unofanika kupa vanhu musi wechitatu. Chidaidzira chipiri, chitatu vanhu vane nzara. Vanhu varye chikafu. He didn't do that. He continued saying, handiteereri zvatinotimba ndinozopa vanhu chikafu musi wesvondo zuva randinoda. Then I say no. Hausi wakatsvaka chikafuka. I respect you ndakuti pano chikafu musi wechitatu. Iwo wakuti handipi ndozopa zuva randinoda. Then ndakamutaridza Masimba. Apa paitaridzwa naMasimba. Hatina kuputsa dura. Takandocheka inonzi iyo key yaakaisa iye iya yekuti koya yakwete union key. Iya iya dzeya dzepadura dziya dzepamatura dzaita kunana medu. Ndobva ndaita ngeyakeke. Haizi yechikoro. Then ndakamuchekera ndobva ndamupa futi nhaya yacho kuti sorry wakashanda mari yako. Oh, ndobva ndadaidza vanhu. Whoever was there benefited. And ana kuzoziita ndamupa kuti the following month. Ndakamupa kuti iri Monday. Akazouya otaura pandiri kuti chef ndakakanganisa. Pandakamutenda wapa vanhu chikafu mangwani unoedza uno chipiri. He have to do so. Saka I was teaching him how to sit with the people.
Mumiriri weBuyera South mudare paramende vaJoseph Chinotimba vari parunare muHarare.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro naamai Monica Mutsvangwa vanova ivo sachigaro veWomen's Parliamentary Caucus vakamirira ivo bato reZANU-PF. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa.
Magadi enyu ndinotenda chose kundiunza pa program ino.
Mungati tsananguro kuti zvirongwa zvipi zvamuchange muinazvo ku United Nations ku New York pamusangano wemadzimai.
Musangano wemadzimai pasi rose nyika yese unoitwa gore roga roga ku New York pa United Nations. Naizvozvo gore rino unenge uchitanga musi wa 13 kusangana uchipera musi wa 26 uku ndokwa unosangana neshasha dzese dzepasi renyika nevari kutungamirira madzimai vanoshanda nemadzimai maministers emadzimai maparliamentarians nemainstitutions akasiyana siyana kunyanya maCSOs macivic society organizations
zvii zvamuchange muchizeya kumusangano iyi
zvatakagona mugore rapfuura zvatakanga tawirirana pakapera CSW gore rakapera kuona kuti ndezvipi zvakaitwa zvatakagona kubudirira ndezvipi zvatofanira kuita tikaenda kumberi.
Zimbabwe ichange ine zvirongwa zvipi pamusangano uyu?
Isu senyika gore rino tinofara kuti ukatarisa program tinenge tiine 2 days zvichaitawo maprograms eZimbabwe. Zimbabwe ichange ine side event yayo yekutanga inenge iri kutaura nezve human trafficking. Apa tinenge tichitarisa nyaya dzekutorwa kwakawanda kwanga kuchimboitika munyika medu kwekuti madzimai nekudarowo kuti mabasa akunetsa munyika medu vaigonawo kuwana kupfuririka kuti handei tinokutengera tiketi rendege uende unopiwa mabasa osvika kukuweiti uchawana basa unenge wakutambira $600 apa madzimai nenhamo nekufunga nhamo dzaana mai ndinekufunga nhamo dzevana vamai vamwe vanenge vari machild headed families woona kuti pamwe dai ndikaenda ndikatambira $600 pamwe ndine zvandingakavha mumba vasingatozivi kuti wawira mutsaona yakaomarara. Naizvozvo takashanda pamwe chete nemadzimai vedu. Tine macivic societies akasimbarara chaizvo munyika muno. Madzimai akamira nenyaya dzekumirira nyaya dzemadzimai. Dare reparamendi ndotungamirira vakuru madzimai ese mudare reparamendi yatinoti Zimbabwe Women Parliamentary Caucus. Inosanganisa madzimai anobva kumapolitical parties ese ini ndiri chairperson wawo. Takagara pasi tikatarisa nyaya iyi tichidzidzisana kuti kana tapinda muparamendi tinosimudzira sei nyaya iyi kusvika nyaya iyi vana vakanga vatorwa kuenda kunana Kuwait kuMiddle East uko vazhinji vakadzoka vachiuya vachizotaura kunhapwa hwakasvikosangana nawo ikoko. Naizvozvo tinoda kuti tikaridzirewo nyika kuti nyaya dzehuman trafficking dziri kuitika its very real and it is sevanhu vatungamiriri tinofanira kutarisa kutadzidzisa vana vedu vanasikana vedu kuti varege kungowira vakanga vasangana nevanhu vanoti zvinhu zvese zvakanaka totokutorai toenda nemi toenda tonokupai mabasa.
Zvii zvamuchange muchizeya senyika?
Nyaya huru sayati kufamba nayo sedare reparamendi madzimai pamwe chete neministry yedu yemadzimai inyaya yekuti pakabuda mutemo unonzi SADC model law on eradicating early child marriage. Inyaya hombe chaizvo iri kunetsa zvakaonekwa izvo kuti tikarega kumisa nyaya iyi vana vachasvika kuma 15 million munyika reino rese vari below 15 vana vane vana vavo. Zvoreva izvo kuti kana mwana arorwa ari mwana mudiki watoparadzwa upenyu hwake nekuti tinoziva kuti 13, 14, 15 years vana vari kuonekwa vamwe vanoita zvokupirwa vachinzi tikuri pangozi vamwe vanonzi ngavaende kumusha kwaningi nekuti kune mari tigopuwa mari nenyaya yepovhati. Isaa kutoti mitemo ngaiomesese tikanyora mitemo isingaitwi implementation hazvibatsiri.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Honorable Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa mazita, mazita neno ndinofara kuva pachirongwa chedu chekutaura nenyaya dzedu dzinokonzena isu madzimai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Tino gamchira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu wedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tine hurukuro nava Albert Diogo vanove social welfare officer kana kuti vanoona nezve magarure evanhu vachimirira bato reMDCT mudunhu remukumbura tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaDiogo
Vadiogo,
tinoona kuti imi munomirira social welfare kubato renyu reMDCT kudunhu remukumbura mungatiudza kuti zvii chaizvo zvamune muchiita sa social welfare officer weMDCT
Right. Zvimwe zvandinoita ndinotarisana nevanhu kwakasangana nemhirizhonga vakavhitimaizwa nguva yezvimatengero enyika saka ipapo ndo patinoshanda tichiona kuti vanhu ava vakavhitimaizwa sei chii chakaitika mukati mavari nokuti kune vamwe vedu vakapisirwa dzimba vakanda kuisira neni vamwe vakatorerwa zvipfuwo zvavo vamwe vakaremadzwa nanhasi nevamwe vachiri kushungurudzwa madzimai yamwe yakashungurudzwa chaizvo hazvamusingakwanisi kuti nditaure paredhiyo munozivawo zvinoitika panguva yejambaja vobato iroro raibata rairova vanhu vacho ivavo waita zvinhu zvinonyadzisira kwazvo nevanhu vakadzimaizwa nekonzero nekuda kwezvematongero enyika ndo zvandinoita izvozvo
saka imi kana makamaziva kuti Kandemiri akashungurudzwa nezvematongerwo enyika chii chinozobatsira Kandemiri kunze kwekungoziva kwenyu imimi
ipapo pakanaka kana ndichinge ndaziva inini manje ndinoendesawo kuakuru vangu kuti munhu iyeye akakuvadzwa kana paakaroroya kana kuti akushungurudzwa nezvakadai kana tungokienfect wakarepwa semadzimai kana kuvarume kunonzwa isanganidzwana neizvozvo ndinoendesa kuakuru vangu kune chikoro chinoitika iko kuita counseling then kana kuri kurapa obva arapwa panyama nepamweya mukati memwoyo marwadzo ese vaanobva aita counseling vatiwa chikoro chechi then vatobva vazorapwa zvakare
Asi kava Diogo, counseling yamuri kutaura iyi inongobatsira nyama nemweya kana nepfungwa. Ko midziyo inenge yaparadzwa iyi. Bato renyu rinozoyamura sei munhu?
Aiwa pakanaka, maita henyu. Pane zvinezvi tiri kurongedzera zvinhu izvozvo. Bato redu kuti rikwanise kuzoita izvozvo pane zvinezvi hazvigoneke kuitika nechikonzero chekuti vanhu ivavo vakaita izvozvozvo vachirimo munharaunda ende havasati vabatwa kuti atonge aende mumakoti kuendeswa mumajeri kana kutongwa nenyaya chiiyoyo saka tikwanise kubatsira vanhu ivayavo tiri kuchirwa futi kuti vadzimangu vanogona kuzoparadza futi zvinhu izvozvo hatizokwanisi kuzviita nechikonzero cheizvozvo kuti zvinhu zvikagadzira bato retika rikati vakirwa futi mangwana vanogona kuputsirwa futi kuitiwa zvimwe zvinhu vanogona kutorerwa futi saka ndezvinhu zvisiri kuita mune zvakanaka tinge tii takangomira saka kwaizvezvo so tichiri kurwisana nehondo kuti ino deno bato iro rawina vanogona kuzoona kombanzeseri nyaya yerasi tiri kungorekodza nyaya dzacho dzese zvinhu zvose zvakaitika tiri kufira kuti vanhu vakaita izvozvo vanotongwa
ko pari zvino nyayawo dzekushungurudzwa idzo dzakamira sei mudunhu renyu
right pari zvinezvi kushungurudzwa kwacho kunenge kwatatanga zvakare nekudawo kuti tadhuze kunovhota saka nhasi uno abedu vabvamuka achingotoye kuita toitoi mukati menharaunda muarea nese vachiita saizvozvo musangano wachishedzera kuti kune musangano munhu wese musangano then wachitaura mashoko ekushidzira vabereki nevanhu wese kuti munhu wese musangano zvaitaura ikoko ndezvekuti munhu wese anofanira kunge pezvinezva kufamba achingoti munhu wese ari kana asina kuvhota kuvhotera ZANU-PF tichasangana tichakuonai saka izvozvo ndozvimwe zvinhu zviri kuita kuti vanhu vashungurudzikane zvakare mukati mekufungisisa nezvinhu zvakapfuura kumashure
aiwa tinotenda zvikuru vaDiogo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
ndatendi hangu
manga makateerera kuna vaAlbert Diogo vanoona nezvekugara kwakanaka kwevanhu mudunhu remukumbura vachimirira bato reMDCT kana kuti social welfare officer muchirongwa chedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mawako aBlessing Zulu
aiwa tinotenda Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vanonzi vambomisa nyaya yekutengeserwa midziyo kwevanhu vane zvikwereti kukanzuru. Nyanzvi munyaya dzezvoupfumi dzinoti uori hwokanganisa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Gande munhau dzechindebele.